pane zvinhu zvakatiwandei panyaya yekuendesa kanzu kumatare. Chimwe chokutanga chazvo ndechekuti aiwa zvikoro zvazvava kuvhurwa, vana vechikoro vangausvika pakuvhura musina mvura inenge irimo. Pane zvikoro zvakati wandei zvikatenderedza masvingo kuti zvinoumba guta remasvingo. Uya nyaya chaiyo yokutyira zvirwere, nokuti mukatarisa kune amwe maguta akaita sekugweru kwakuchiwanikwa kuti taifodhi yanga yavako. Mukatarisa izveni kwezvino kune dzimwe nzvimbo kwakaita sekuHarare kunoratidza kuti korera yanga yavako. Saka vanhu vanga votyira kuti aiwa tikaramba tichidai, nokuti hapana kwavanga vachigona kuti vawane mvura yanga yakachena. Mazvibhorani zvimwe zvirimo mukati nemasvingo mvura yacho yakakondenewa, zvinoti yatonzi itange yadziiswa, yati itange yabhoiliswa. Ende kubhoilisa kwachoko vanhu vacho zvazvichinetsa nokuti vagari vawandisa kudarika zvibhorani zvacho zvinenge zvirimo. Saka vanhu vakasvika vaona kuti aya iri dambudziko iri, ropedzera ranetsa zvokuti hwahwahwa wapanjodzi. Vobva vati aiwa matende rumatare tite kuti guta remasvingo rimanikidzirwe nematare kuti rise mvura kuvanhu.
Asi ko zvanga zvichimbotaurwawo neuvekanzuro kuti vamwe vagari havasi kubhadhara mari dzemitero, nekudaro zvinenge zviri kuvaomera kugadzirisa pombi dzacho nekuvawanisa mvura yacho.
Izvezvezvo patakaenda kumatare isu havana kutaura nyaya iyoyo. Nyaya yavo yanga iri yokuti aiwa hatisi kuitaone. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kutonetsekawo, tiri kutorwa nekuti pombi idzidzi dzakafa dzinge dzichigadzirwa, asi nyaya yekuti kwai pane vasina kubhadhara mari, saka hatigone kuti tipe mvura yanga isipo.
Saka dare ndora rasunga kuti kana pasina mvura iri kubuda mumapombi umu vanofanira kuti vauye nemabhauzari.
Chikumbiro chataataisa kumatare edzimhosva chachiri chokuti aiwa pane yatotinda rimo, nokuti nyaya yedu yataataendesa kumatare inonzi agent chamber application. Saka pune yatoti chikumbiro chokukasira kasira chatenga tichida kuti chipiwe pande chokuti aiwa ndaitati isusu nemhaka yekuti zvinogona kunetsa kuti mvura inge ichibuda pamapombi iko zvino, nemhaka yekuti vanoti aiwa mushini wedu wakafa, nga vachiita kuti vatore mabhauza neamwe makondenasa anotenderera munzvimbo dzemasvingo vachipa vanhu mvura. Saka pekupedzisira chikumbiro chedu chachiripo chokupedzisira kutoriwa, vanhu ivavo vanofanira kuti vachiunza mvura kuvagari vemasvingo ibude pamatepi semabudiro ayanga ichingoita kubva kare. Saka ivo vakazokasirisa kuti vagadzirise mushini wavo kuitira kuti mvura ibude pamapombi. Saka yavapo mvura yava kubuda yava kuwanikwa nevagari vese.
Ko chii changa chichipa kuti pombi inonoke kugadzirwa?
Changa chichipa pombi kuti inonoke kugadzirwa, nesu hatina kunge tachiziva, but vanoratidza kuti vatirimuka vaona kuti aiwa vatorwa nevagari vaendeswa kumatare.
Danho rakatorwa nevagari iri rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezvemutemo muzimbabwe?
Ireri danho rakatorwa nevagari ndo chairo, nokuti ikodzero yemunhu umwe noumwe kana kuti ikodzero yevagari vemuno mumasvingo irimo mubumbiro redu remutemo dzakauya na2013 kuti aiwa munhu umwe noumwe unofanira kuti awane mvura yakachena, vawane mvura yakachena nenguva inenge yakakodzera. Kana zvichinge zvakona izvozvo, vinotenderwa kuti aiwa vawanikwe vachienda kumatare edzimhosva, vandosvika vaise nyaya dzavo ikoko kumatare edzimhosva kuti dzive dzowanikwa dzichigadziriswa sezvaitwawo iye remasvingo.